Vatorbeno vakawanda vataura nestudio 7 vanoti mari dzavanotambira ishoma chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika uye havana zvekushandisa zvakakwana. Vanotiwo munyika muchine mitemo inombunyikidza vatapi venhau. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Krishna kaanoti kunyange hazvo hurumende ichimbunyikidza vatori venhau, vanoshandirwa nevatori venhau havabatiwo vatori venhau zvakanaka.
Taatichikumbira kuti pazuva rano iwo mazuva otootaura vatinoshandira vatarisi kuti ivo vakatarisana nedzimwe nyaya dzetinozenge tichinoita nadzo nehurumende, ivo pachavo vakachena here, pane zvavangaita here, vane mwoyo inoratadza kuti vanhu vanga vanorarama sei.
Chinaka atiwo zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha chose uye izuva rekuti vanhu vese varemekedze vatapi venhau.
Tatichiti ine nguva yekuti munhu wese kubva kuhurumende nevatinoshandira nevetinoturira mashoko vaone kukosha kwevanhu vanotora nhau, zvichiita kuti petinenge ichishanda zvekureva nekurevana kuite kushoma, kusunga nekusungana kuchinge uchiita kushoma, kwete kuti hatitadzi, tinotadza sevanhu vezvinowanisa. Asi kana munhu atadza kusuru handi kuda kunga nzinde kunopedza dambudziko.
Chinaka uyo akashandira Reuters kwemakore akawanda atiwo zvakakoshawo kuti vatapi venhau vawedzere ruzivo kuti vakwanise kuita basa ravo zvine unyanzvi. Muzvina bhizinisi munyaya dzemapepanhau vabhasiro mpeta avo vakabuda munyika makore akawanda apfuura vakanotanga mapepanhau kusouth africa neLesotho vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzekutsvapwa kwenhau. Vanotiwo hurumende iri kuramba yakasunga masaisai emaredhiyo nematerevhizheni uye vacho vakapiwa marezinesi inhengo kana kuti vanotsigira bato riri kutonga rezano PF.
Hazvibatsiri end andisona zvichicinja kusvikira chayo neimwe hurumende itsva. Saka zvamuri kutoita imi zvestudio 7 zvekuti muri kukwanisa kushambadza muri kunze zvinhu zvinokosha zvikuru, nekuti tikati studio 7 iwe muno ipuwe rezinesi muno toziva kuti hazvisi zvakagona kuitika izvo. Saka murambai muchiita zvamuri kuita.
Vaenderera mberi vachiti vakazvipira kuzoshandira munyika zvakare kana zvinhu zvichinge zvanaka. Vapeta vayemura vatapi venhau vari muZimbabwe vachiti vari kuita basa guru munguva iyo zvinhu zvakaoma munyika.
Saka ndinota kutenda nekufara kuti varipo vari kuzama nepavanogona. Nyika yacho iri kunetsa, yakaoma, ikonomi yaipa, zvese zviri kunetsa muno. Saka kuti ugare muno woita basa rako ndinoti chinhu chikuru, nekuti uri kuisa nyika yako pamberi. Tese tikabuda tikaenda kunze hapana anosara.
Vagarikai Chaunza veCommunity Radio Harare vati vachashandisa zuva reWorld Press Freedom Day kukurudzira hurumende kuti isarambe yakasunga masaisai zvikuru sei enhepfenyuro dzemumatunhu.
Tokaeenharaunda inoita kuti vanhu vaya vatinoti vanhu vasina mari dzakawanda vakasingashinda pamaindaneti vatiakwanisi kune vashinda pamadani mutanda angachitaurwa panapa vanokwanisa kuvachiwana mashoko kuburikidza nenhepfenyuro dzemunharaunda. Saka kusvika kwava nhepfenyuro dzemunharaunda isu taramba tichitaura kuti aiwazve munyika musati masunguka.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekuburiswa kwemashoko vaWilliam Dewa vati World Press Freedom Day yakakosha chose uye izuva rakakosha chose kuvatapi venhau. Vanoona nezvekushambadzwa kwemabasa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemwoyo vanoti pachine mitemo yakawanda chose inosunga mashandiro evatapi venhau. Vati musi wezuva ravo vatapi venhau vanofanira kuramba vachikomekedza hurumende kuti ibvise mitemo iyi. Vanotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vabatwe zvakanaka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 Chivabvu senzira yekurangarira basa rakakosha rinoitwa nevatori venhau pasi rose. Vatori venhau vakafa vari pamabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzisavambunyikidze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.